Zvakatanga rini kuti parufu rwemunhu washaika netsarukano dzinorwadza kudaiwo panotsvakwa kuti ngana ndewebato ripi? Mungandiudza imimi kuti ndiani munhu unobva muhama kana mufemiri inoti haina munhu weZANU PF? Hongu kune mamwe mapato zvako kungaita dzimwe femiri kana mamwe madzinza asina kana nhengo dzinopikisa, asi hakuna musha usina nhengo dzeZANU PF. Saka munenge muchirevei kana muchitaura kuti nhengo dzeZANU PF dzinonzi dzakonzeresa mhirizhonga? Ndinodawo kuyambira nevemapepa nhau nemivatori venhau kuti mafambisiro amuri kuita nyaya yaamai ava haina kunaka. Chimbozvitarisai kuti dei yanga iri hama yenyu murimi, vanhu vafirwa munyika makatarisana nenhamo yakaita seiyoyi, mungadai muchipembera here nokufara nokutaurwa kuri kuitwa nyaya yamuzvare Moblessing ari kumapepa nhau? Hatidi vanhu vanotsoropodza vafi. It's an African, hazvina hunhu mukati, hazvina hunhu zvachose.
Asi kabato renyu ndo riri kunzi rine nhengo yakaponda uye rine vatsigiri vari kuenda kunorwisa veTCC parufu.
Zvekare musangano wedu weZANU PF haunei nezvekuita nemhirizhonga. Mutungamiriri wenyika anova mutungamiriri webato redu vamunangagwa vari clear panyaya iyoyo. Chokupedzisira, ndambokuyeuchidzai zvekare ende ndicharamba ndichibvunza mubvunzo iwoyo. Imi vamapepa nhau, vatori venhau, vari kuti muzvare Moblessing ari wanga ari nhengo yebato reCCC, chimbotitsananguriraiwo kana kungotitaridzawo mufananidzo umwe chete zvawo kana bhuku rimwe chete raanga akanyorwa senhengo yeCCC.